Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 7 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reZANU-PF rinowedzera uwandu hwevanhu vachakwikwidza musarudzo dzeCentral Committee mangwana uye kubvumidza vamwe vakanga vambonyimwa mukana wekukwikwidza pamwe nevamwe vasati vagara mumusangano kwenguva inodiwa kuti munhu akwanise kupinda musarudzo. Ishe Chovani vekucheredzi voripisa Sabhuku Masekesa nemhuri yavo nekuti vakavabudisa paStudio 7. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinocherechedza zuva rebasa rine hunhu pasi rose kana kuti International Day of Decent Work richiti kodzero yekuti munhu wese ave nebasa rakaringana inofanirwa kusimudzirwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU-PF nhasi rawedzera uwandu hwevanhu vachakwikwidza musarudzo dzeCentral Committee dzichaitwa mangwana uye vamwe vapiwa mukana wekukwikwidza ndevamwe vakanga vambonyimwa mukana uyu pamwe nevamwe vasati vagara mumusangano kwenguva inodiwa kuti munhu akwanise kupinda musarudzo idzi vakaita segurukota rezvemari, muzvinafundo Mutuli Ncube, gurukota rezvemaindastiri Amai Sekai Nzenza pamwe nevaimbova gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Kuti ukwikwidze musarudzo dzeCentral Committee unofanirwa kunge wagara mubato kwemakore 15 uye mashanu acho uri muutungamiri hwedunhu guru kana kuti provincial executive, asi munyori anoona nezvegwara remusangano vaMike Bima vaudza vatori venhau kuti pamisangano yayo mazuva maviri apfuura Politburo yakatora danho rekubvumira vamwe vasina nguva yakakwana mubato kuti vapinde musarudzo idzi.
Chiita nyaya yokutarisa province neprovince tichiona vanga vanzi vafaniri kumira nevaya vainzi havafaniri kumira pazvinano zvatatinazvo. Taiva neveprovince vakasangana vachiita marecommendations avo nemacomments avo.
Vamwe vakapiwa mukana wekukwikwidza mushure mekurambidzwa vanosanganisira Amai Chidoma Diwa, vaRaima Chingura, Amai Patricia Kashande kuManikaland, vaJavulani Mpetu kuMasvingo, vaTerence Mukupe navaBright Matonga kuMashonaland East. Vabima vatiwo
the women's quota vane umira vega vachisarudzana pachavo, asi tinoti paya panenge pamira vaviri vatatu tinotarisira somusangano kuti uvaya vanenge varivo vakuru mumusangano pavaviri kana pavatatu mumwe wacho mukuru ndiye unoenda mberi.
Vabima varamba kutaura mazita evanhu vakarambidzwa kukwikwidza vachiti vazhinji vavo havasati vaziviswa. Vabima vanotsanangura kuti handi nhengo dzese dzebato dzichavhota musarudzo idzi.
Vanovhota ndovaya vaya vabati vezvigaro vari kumaparty district kwedu, vemain board, veyouth, vewomen nevemawar veterans.
Pane vanhu vanodarika mazana manomwe nemakumana vari kukwikwidza kuda kutora zvigaro 304 zvecentral committee. Vamunangagwa vachadomawo nhengo dzedare repamusoro repolitburo kubva pavanhu vanenge vasarudzwa kupinda mucentral committee. Vanoongorora magariro akanaka avanhu vatendai Ruben Bofana vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo ZANU-PF ikave neutungamiriri hutsva hwecentral committee nepolitburo havaoni zvichishandura magariro everuzhinji munyika.
Saka zvekuti isusu tiri kufungiwawo tiripo ipapo pakuti upenyu hweduwo huite nani hatibofungu, tinongotaurwa pamuromo tinenge tiripo. Zvinonzi muromo hauzarirwi nerwizi. tinenge tinzi toda kugati vanhu vagare zvakanaka, toda kuti zviite zvakadai zvakadai, asi kwete tisade kunyeperana. Izvi ndezve masimba evemuzano PF vari kuda kutonga.
Ukuwo vanongora nyaya dzematongerwo enyika vachishanda neAfrica University, Dr. Wellington Kadzikwa, vatiwo havaoniwo vatungamiri vatsva muCentral Committee nePolitbro vachishandura gwara remutungamiri webato vaEmerson Munangagwa.
Nyangwe kwabuda vakaita sei, vanenge vasina simba rekuudza mukuru wenyika, mukuru webato racho, zvekuita zvekuti iye ndiye anenge ari mukuru waro achitaura zvikatifambei takadai. Saka ndezvekungoti tinozongoonawo kuti pamwewo kana taona kuti zvine zvazobuda nekumberi ikoko vasarudzana zvazodii, ndopatingazoona kuti pane shanduko yazvingaiti here. Asi semamiri azvakaita, mukuru webato ndiye anopa ugwara rekuti takufamba takadai.
Zvichakadai, mutauri wezano PF Chris Mutsvangwa vati bato ravo riri kupinda musarudzo rakabatana.
Musangano wedu ndewe demokrasi yatakarwira muhondo, ndo zvichaitika pamaelections amangwana. Hatisi kubo nekadzi kwekuti pane chingatadzisa kuti maelections afambe zvakanaka. Kongresi yedu ine theme yayo inotaura kuti tiri kuda kuti vanhu vemuZimbabwe vapunduke zvekare pasina anosiyiwa.
Vamutsvangwa vati izvi ndizvo zvakatosungwa nezvikamu zvese zvemusangano chemadzimai, chevechidiki nechevarwi verusununguko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Sabhuku Edson Masekesa vemubhuku rekwaMasekesa kuChiredzi North vari kuchema-chema naIshe vavo, Ishe Chovhani, avo vari kuvaripisa vachivapomera mhosva yekuti vakaendesa zita ramambo panepfenyu reStudio 7. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Sabhuku Masekesa vanoti vakadanwa pamwe nevamwe vemhuri yavo vari vana kudarira mambo musi wechitatu, vachipomerwa mhosva yekuti vakamhangarira Ishe kunhepfenyuro yeStudio 7 vakabuda panhau vachitaura mwedzi wapera. Izvi zvaitevera nyaya yakatongwa padare pavo apo vemhuri yekwaMasekesa vainetsana nenhengo yeparamende yeChiredzi North vaDanford Masia, avo vanoda kutora minda yekwaMasekesa kuti varime nzimbe. Mwedzi wapera Studio 7 yakapomera Ishe Tsovani vaFelix Mundau ichida kunzwa divi ravo panyaya iyi mushure mekutonga makakatano aripo pakati pevemhuri yekwaMasekesa pamwe naMP Masia. Sabhuku Masekesa vanoti izvi zvakatsamwisa Ishe, avo vakabuda vachitaura munhau dzeStudio 7 vakavati vanofanira kuvapa muripo wokumbira ruregerero nemusi wesvondo.
Vadaidzwa nejinda ramambo rinonzi Macheke anonzi Chimita Senge, ndiye akatidana ikoko achitiudza kuti makafumura mambo kutaura paStudio 7. Tikati tavafumura sei, zvikanzi hamaifanirwa kutaura paStudio 7, saka munofanirwa kuti munopa mambo sori. Tikati ndeyei, because zvinhu zviri pachena kuti isu takatanetsana naDanford, asi iye zvino izvi taakunzi taane mhosva.
Munin'ina waSabhuku Masekesa vaMaurice Masekesa vakaendawo kudare nechitatu vanoti vakasara vachinetseka kuti kubudisa Ishe munhau ingava mhosva here.
Hatina kupiwa, takanzi indai mundoungana muone kuti mouya sei pamambo nesvondo. Svondo iyo inei, takanzi tidzokere kuno. Tashamadzwa nekutika hanzika ndezvekuti hatizivi kuti ingaita sori sei, nekuti isu hatina kuresera mambo isusu. Nyaya yatatinayo ndeyaDanford haida kutitorera kwapatinofudzira mombe dzedu, saka kuti tii tinoti sori yei.
Vemhuri iyi vanoti Ishe vari kuvashungurudza nekuti vanoda kuti nhengo yeparamende vaMasiya vatore minda yavo, nekudaro vave kuvatsvagira mhosva dzenhando. Hatina kukwanisa kutaura naMambo Tsovani sezvo nhare yavo yanga yakadzima, asi jinda guru ravo vari mutongi wenyaya iyi vatsengele vati zviri kutaurwa hazvisi zvechokwadi vasati varamba kupindira mimwe mibvunzo yeStudio.
Chokwadi chavari kutaura icho, hapana nechokwadi chavari kutaura icho, handigoni kutaura nyaya dare ndirikudaro.
Vana vemhuri yekwaMasekesa vakaita savachiserera Masekesa vanoti Ishe vari kushungurudza madzibaba avo vachivaripisa pamhosva dzisina maturo, nekuti vari kuramba nevhu ravo iro rinoda kutorwa nemunhu anoita zvematongerwo enyika. Studio 7 yakundikana kunzwa divi raMasiya panyaya iyi. Zvichakadaro, mapurisa ekuChiredzi nezuru akasunga maSabhuku masere ekuChilonga vachivapomera mhosva yekukurudzira vagare vavo kuti vapise sora remombe reLucerne rakarimwa nekambani yeDan Diary. Mumwe wemaSabhuku akasungwa, Sabhuku Muningisi vaItai Muchekele, vati vakatorwa nematikiti vhiva pamusha pavo vakaendeswa kukamba yemapurisa yeChiredzi Central Police Station, uko vakandogariswa kwemaawa anosvika mana vakazoregedzwa mushure mekubvunzurudzwa. Vanoti vaipomerwa mhosva yekupisa sora reLucerne.
Madzimba
kutatitoro wa uzi katika nituwa kutia isi waka tatoro watika nituwa kutia isi mkoko waka suka wakati vundu kutia kutere feta anzi mimi nji mungu nji maka apisa tora riare elu sende mondo waka isu ya karambira na mawano kutia ine kutia kutisuguru ila nyae minda ya diri kutoro na kutia ya kawita tora.
Izvi zvatsinirwa nasabhuku chitsanga vaAbraham Hasali avo vati ivo
ndoda kuvhunza kuti bundu rakatsva sei rakatsvara dendiri rakatsva pachibwedziyo ndikati ungazvinoita here kuti wovhunza ini akatakasora muzero wose tichoma tichitsvaka vamwe vanhu vanga vakanyorwa ipapo vaikwana kusvika ku14 vanhu.
Mutauriri wemapurisa masvingo Inspector Kuda Kwashe Dhewa vati havasati vanzwa nyaya iyi sezvo vasina kuswera muhofisi mavo zuva ranhasi. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti kodzero yekuti munhu wese ashande basa rine hunhu inofanirwa kusimudzirwa uye kuwanikwa nemunhu wese munyika. Kurudziro iyi inouya apo vamwe vashandi munyika vabatana nedzimwe nyika nhasi dzepasi rose mukucherechedza zuva reInternational Day of Decent Work. Mukutaura nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weATUZ Vaubert Masaraure kuti tizwe zvizhinji nezvavaita pazuva ranhasi.
Takwanisa kuita advocacy yakawanda paindanet tichitaura nevatungamiriri venyika kuti padecent wedu tiri kudarisirawo muhoro unokwana muhoro unotenga nekuti fair wage ndo inoita kuti kushanda kuve decent. Tiri kukumbirawo social protection takwanisa kushambadza nyaya dzekukoshesa mapensioners edu kuti akwanise kuwanawo mari inoita kuti vararame. Takwanisa kushambadza nyaya dzevechidiki vasina mabasa kuti ibasa rehurumende kuti ipinze vanhu mabasa. Takwanisawo kushambadza kukosha kwekukoshesa vakadzi variwo vane population hombe munyika medu kuti tikane takwanisa kuprotekta marights avo pabasa tinenge tatiita nebhazasi. Uyewo zvakare tasanza tairi kuitawo mugungano ratazomboita iro raitirwa kumashandanidi itipovis vanhu achiita nhauriramo dzekuti ndezvipi zvingaitwe kuti macitizens ainjoye dzisenzero.
Muzimbabwe mungati here imi vashandi havasi kuwana mabasa ane hunhu?
Wangu muzimbabwe mabasa haana hunhu. Tikatarisa munhu anonzi murairidzi Zimbabwe unhu asina kwanise kubhadhara rendi yepamba paanenge achidya anogara ndiko kushoshera kwehunhu kwebasa racho. Kana tikatarisa munhu anonzi ticha anenge achiwana mari inenge iri 50 yepovert bottom line saka muhoro wakadaro hausifei. Tikatarisa munhu anoritaya ashanda makore anokwana 40 zvikukwira anogona kungowana mari inokwana kana kuita 500,000 aratidie zvireva kuti hapana hunhu huripo.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ Vaubert Masaraure vari parunare neStudio 7. Tabatawo guru kuotaro zvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima avanoti sehurumende havana kucherechedza zuva iri zviri pamutemo nhasi asi vacharicherechedza pavachaparura chirongwa chavari kuumba chekuti vashandi nemabasa vange vaine hunhu munguva pfupi inotevera.
Hatisati tacherechedza zuva iri zviri pamutemo asi tenda kuti nyika izive kuti tine chirongwa chatiri kutogadzirisa chedecent work program. Ichi chirongwa tiri kuzouya pamusoro pechimwe chirongwa chatagara tiri nacho again chedecent work program. Tichapedza kugadzirisa chirongwa ichi mwedzi kuda kana mwedzi iri iri kutevera. So patichalauncha ipapo ndipo patichazonyatsoita celebration yacho.
Chirongwa ichi chinenge chakamira sei Honorable Mavhima?
Chirongwa ichi chakanakira kuti chinotarisa mabasa chichikurudzira kuti mabasa ese ngave mabasa anopa kuremekedzwa kuvashandi munzira dzakasiyana. Anofanira kuve mabasa anopa mugove unoenderana nebasa rinenge richiitwa nemunhu agove zvemabasa anocherechedza zvinhu zvakaita seutano hwemunhu nekudzivirirwa munjodzi kwemunhu.
Tataurawo nevashandi vehurumende vari kuchemwawo kuti vatonge vabuda mubracket iyo ivashandi vanofanira kunge vachishanda zviri decent. Zvinhu zvamuri kuita wose hurumende kuchengetedza vashandi venyu.
Zvinofanira kuti zvikanwe nevashandi pamwe chete nenyika yose kuti hurumende iri kuedza nepainogona zvichiimbirana zvakare nehomwe yenyika kuti yakamira sei kuti vashandi vehurumende vawanewo iyo decent work yatiri kutaura nezvayo.
Vanga vari gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare neStudio 7. Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti bazi ravo rabudirira mukuvandudza mitemo kuita kuti vatori venhau vashande vakasununguka uye kupa marezinesi kune vamwe vemaredhiyo nematerevhizheni. Bazi rezvekuburitswa kwemashoko rakaitawo musangano nevatori venhau vhiki rino kunyanga richiziya mamiriro akaita zvinhu nenhunha dzevatori venhau. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata amai Mutsvangwa.
Ini segurukota rehurumende mubazi rekufambiswa nekushambadzwa kwemashoko saseneta Mutsvangwa, takasangana nevashandi vehurumende vanoshanda pasi pebazi irori kusanganisira nevakokwa vedu vakamirira mapoka akasiyana siyana nechekuita nekutapwa nekufambiswa kwemashoko uye naavo vanomirira vashandi vemapazi aya. Vakauya kuzotaura tiri kunyanga uko.
Mainge muine chinangwa cheyapa?
Tichida kuratidza kuti tingaite sei kuwandudza magwaro nemafambisiro atingaite basa mugore rinouya 2023 yatinoti pachirungu Ministry Strategic Planning Review Workshop.
Ndezvipi zvimwe zvamakataurawo segurukota apa?
Mumashoko aya, ini saminista weInformation, Publicity and Broadcasting Services, ndakapa kutenda kuvashandi vehurumende varivo vandinotungamirira mubazi rangu reministry yandinotungamirira, ndichivatenda nebasa guru ravakabata mugore ra19 regore rino riri kupfuura ra2022.
Zvii zvavakaita zvamunoti zvinoda kutendwa?
Kunyanya ndakatarisira kugadzirwa kwekudzikwa kwematransmitter anowandutsa kuveko kwemagindi mukindi munzvimbo dzakasiyana siyana. Takavhura hatinoti macommunity radios kuchiredzi, tikavhura kuchimanimani, tikavhura kunyanga, tikavhurawo dzimadzangara dzimu dzakaita se 3KTV yatinoti ndioma commercial televisions. PaZBC takavhurawo Jive TV.
Avanga vari gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo mukuru wesangano revatori venhau Media Institute of Southern Africa vatavani mwoyo avanoti hurumende inopane rudyi ichitora neruboshwe sezvo iri kuvandudza mumwe mitemo asi ichidzika mimwe inodzvinyirira vatori venhau.
Chokutanga tinobvuma kuti pane zvinobatika zvaitwa nebaziri kusanganisira kubudiswa kwakaitwa aipa mumagwaro edu ichinge ichibviswa nemutemo wekufambiswa kwemashoko zvakanaka, Freedom of Information Act, Zimbabwe Media Communication Commission Act. Baziri vapa nguva yekudzumburudza kufambiswa kwemashoko nemadzangara dzimu nezvivhitivhiti unova Broadcasting Services Amendment Bill.
Muri kufara here nezvirikuda kuvandudzwa mubhiri iri?
Harisati radzoswa kwatiri kuti rionorera svika papi. Tinokurudzira baziri kuti rifambe nekukasika kuti tipedzise basa iri tichinge tichipiwawo mukana wekuti tione kuti zvatakataura zvakapinda here mugwaro uru. Kechipiri, tochienda panyaya dzekuti mutemo unogadzira yatinotiyo pachirumbi co-regulation. Takabvumirana kuchita chatakaita chekupedzisira chanandirimo inini chekupedzisira kukadoma. Chataitaura kuti pagadzirwe co-regulation, Zimbabwe Media Commission inenge kamira nediviro. industry yevatapi venhau nevanogadzira mashoko pamadande mutande younzawo chivakwa chinonzicho Zimbabwe Media Council chakamira pazasi chiricho chekutanga chekuti vashandi nevanenge vachitanhuna vanotanga kushandisa bazi iroro nzira iyoyo.
Mukuru wesangano revatori venhau remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Vatavani Moyo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rezvemajeri muSouth Africa razivisa nhasi kuti vaimbove mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma vave munhu akasununguka zvichitevera kusvika kumagumo kwemutongo wavakanga vapiwa mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuzvidza dare. VaZuma vakanga vapiwa mutongo wemwedzi gumi nemishanu gore rapera mushure mekunge varega kutevera kurudziro yekuti vapinde mukuferefetwa kweuori kwaiitwa. Vamwe vagari vekuhurungwe mudunhu remashonaland west vanoti vari kuramba vachirasikirwa nemombe dzavo kunyange vachidzidhibhisa svondo roga roga. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekudoro kuhurungwe vakuda kwashe sose vakarasikirwa nemombe gumi nembiri vanoti kunyange vaidhibhisa mombe dzavo dzakangofa zvakadaro.
Pa dhibhisa kudhibha kuri kudhibhisa ichirwere chiriko chaisichezvo kudhibhisa chirwere chatoda hurumende kuti inofanira kupindira mazviri su rinenge rakaoma kuti nkuu rakaoma rese chitaka chakatoora kudhaka nyengo mukaso ichimubuda marute rikatobuda marute 2 days hapana kubaya kupedza nguva mombe zuva rega rega pasabhu vaigona kubuda 4-5 rimwe vhirage 4-5 a day vanhu vaisangana mombe
vasvosvo vanoti kufa kwemombe dzavo kuchaita kuti vatadze kurima minda yavo sezvo vasina mari yekuhaya tractor kuti vawane chekurimisa mwaka uno.
Tirikana kuti nguva yatatasana nayo kurima vantu rima ne
izvi zvinotsinirwa nemumwe mugari wekudeve vaBenjamin Rinashe avakarasikirwa nemombe dzavo 35 kwakasara mhurumbiri chete.
Ini ndakarasikwa nemombe 35 izvozvo handitorina kana mombe 1 mudanga izvozvo handitorina kana chokurimisa izvozvo inofamba yakarembedza musoro pasi ichibuda masiriri mvere dzakamira isiri active utinyatsoona ukaona yekufamba yakadembedza musoro chete ichibuda mazvimasiririso wotongoziva kuti hazvina kana kuti 1 day mombe inenge yatoka.
Mumwe mugari wekwamudzimu anoda kuzivikanwa savaJorodhani anoti kufa kwemombe kuri kuita kuti mutengo wemombe udzike zvakanyanya kudarika mutengo wemadhongi.
Vanhu vakutotenga madhongi madhongi tasingazive kunoku asi vanhu vakutotenga madhongi zvakutoti shamisa izvi ende dhongi rakutodhura kudarika mombe 250 mombe kutengwakana ne 120 dhongi dzotengwa nema70 mombe chaizvo.
Mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwakanaka kwezvipfuwo mudunhu remashonaland west Dr. Tokozani Muswera vachititaure nemushandi wemuhofisi mavo ati mombe dzinogona kufa nechirwere kunyange dzichidhibha.
Sazvinoita kana dzisina todhibhwa properly hadzife asi kana dzichimbonzi nhasi vanhu vaenda kudhibha mangwana vojamba voita sei. Iko zvino munofanga kuti mukadhibha mozora futi netikiti nekuti makadhibha chete musina kuzora futi netikiti pane chimwe chitoko chiya choenda pasi pechi pemuswe tinogona kuwanda pasi pemuswe saka makandodhibha isusu maybe tinenge chinzi dhibha redu fanike iko zvino tikudhibha after every 2 weeks handiti 2 weeks paya paya maybe yenyu mombe kana kuti 1 or 2 dzangoita munyama dzahabha chikwekwe tisati tadzogera kudhibha ndosaka tichizoti tikigrisi menshongwa kuzora on weekly basis sako kudhibha mukanzouyai after every 2 weeks.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rezvekurima sezvo gurukota rezvekurima vaNHS Masuka vanga vasingabatike panharembozha yavo. Zimbabwe inemushandira pamwe nesangano reEuropean Union iro rakaisa mari inoita ma40 million emapounds muhomwe yeFood and Agriculture Organization yakanangana nekurwisa zvikwekwe muZimbabwe pasi pechirongwa cheNational Tick-Borne Disease Control Strategy. Chirongwa ichi chakatanga muna 2019 uye chiri kutarisirwa kupera gore rino. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuEuropean Union kana woku hurumende kuti chirongwa ichi chava papi sezvo zvikwekwe zviri kuenderera mberi zvichinetsa munyika. Sangano reFood and Agriculture Organization rinoti mumwaka wekurima wa 2020 Zimbabwe yakarasikirwa nemombe dzinodarika zviuru makumi mashanu kuburikidza nezvirwere zvinokonzerwa nezvikwekwe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chesvondo rino tinokupai hurukuro nanyanduri wechidiki anonzi Mambo Gramatunhu. Mambo akapedza zvidzidzo zvepamusoro zvearts kuchikoro chepamusoro soro cheGreat Zimbabwe University kumasvingo. Ngatirwiye nhoroondo yeupenyu hwake mune zvekunyora nekudetemba achitaura naIvan Sininga weStudio 7.
It's a majesty on Black Show.
Diweji kanda mina wasanu Tinokutambira imauya Uyu ndi wamutupa wamunowera.
Gramatunhu munyori wemitembo. Gramatunhu munyori wamabhuku. Gramatunhu is a spoken word artist. Nangota am a stage poet. Gramatunhu murumbidzi mutsiuri. Gramatunhu mutauri wenhau dzese dzinoitika mumagariro.
Izvo zvekunyora nekudetemba makazvitanga rini?
Pakutanga apa I don't remember kuti ndakatanga rini, nekuti vandiri mudiki ndaitwa ndaona kuchikoro zvaa zvichiitwa nevanenge vauya nemadrama vayakati vanenge vauya nemabhendi kuchikoro kuprimary kaibva kumusha. Saka kwava kusina exposure kumaati yakanyanya, because zero radio, zero Instagram, by then zero Facebook, zero Twitter, zero what. Saka inspiration taitoiwana kumavillage artist waya auya kuchikoro kwedu. Saka ndaizonozvivandudzawo ndega ndotanda kugadzira zvangu. Mai vangu kumailinda vainakidzwa, mwana wangu zviri kuzviita sei. But professionally I started 2010. Kwa ndakazotanga kupefoma kuchikoro, ndapefoma kuchikoro ndakufambiwa nini kuchikoro kumaworkshop, ndakuti MPO akaita chirali chakanzi but nyandiri yai muri murove. Saka responsi yevanhu yakazondipusha ndirambe ndirimo, ndirambe ndichikuita more, you know. But then kuchirirwa maoko kwako kwakatokosha, waibva wanzi kuta motivator. From 2010 kusvika nhasi takaenda.
Ukaona muchiparorawo bhuku idzvara makaburitsa kumberi takamirigwa, rinombodii, rinderei, ritsananguree zvishoma?
Mukoma munhu achizvarwa life inotomupa magoals anofanira kuachivha. Unenge kwati vane zvikwereti. Kumberi takamirigwa ibhuku rinopa tarisiro, nekuti kune wese anoshandira zvaakananga zvinoitika. It's not all about, it's not all about believing, but doing. Zvaunoda kuti zvidi zviitike. Mberi takamirirwa ibhuku rinopa hope, uye rinopa simbiso, uye rinopa dzidziso pamusoro peupenyu. Vakomana nevasikana vane zvavakananga muupenyu vanofanira kuvafocus.
Saka vanoda kukubatai vanokuwanai kupi?
Vanoda kubata Mambo Gramatunhu, but strictly for business. Ndichavapa namba. But vanodawo kungoindaracta naMambo Gramatunhu muchionawo netembo tichitaura. Ndokumbirawo munongonofollowa nekusubscribe kuYouTube yedu. Social media yese Mambo Gramatunhu kuYouTube. Please mungosubscribawo kuitira kuti muchinakidzwa nenhetembo. Ini ndinenge ndichinakidzwa ndichiona family community yangu ichidi ichikurawo. Vanoda kuti tiite business tishande tese. Munondibata panhamba dzangu dzinoti 0779-99900. Ipapo munogona kuita mabookings enye, maweddings, maanniversaries, magraduations, macooperative events, mapinpoints tinokuitirai futi, mabirthday dedications, maartists anodawo kurove ghost writing, tinoita futi izvozvo izvi. Tinoita macampaigns tiri kukaetu. Saka tibatei, vanoda kuti tishande chose.
Mwana wangu wedangwe tikanda wesa ndiwe ndikaga.
Tinotenda nyanduri nemudetembi Mambo Gramatunhu pahurukuro yaita naIvan Zininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na8pm manheru ano, apo tiri kutarisa zvakabuda kumusangano wePolitbureau weZANU-PF wakaitwa nezuro manheru, uyewo kuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo pasi pebhiri reElectoral Amendment Bill 2022. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Gibbs Dube.
Thank you.
soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 7 2022 ngokips 2. Endabeni zethu namhlanje. Uhulumende uthi kunengi aseguqule eZimbabwe ukwenzela ukuba intatheli zindaba zisebenze ngemfanelo. IZimbabwe imanyene lamanzwe omhlaba wonke jikelele namhla ekunanzeni usuku lokukhuthaza ukuphathwa kuhle kwezisebenzi okuzinika isithunzi olwe World Day for Decent Work. Kuwoza Friday liviki silo ntombazana wakobulawayo uJunior Ndlovu wazala ngegama lakhe lokucula elithi Juice Majusana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosikazi Monica Mswangwa, umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko, uthi kunengi okwenziwe nguhulumende wakhe lonyaka ukwenzela ukuba intatheli zindaba zisebenze zikhululekile kwele Zimbabwe. Umuswangwa owenze umhlangano omkhulu kulivikile lentatheli zindaba uthi kule mithetho ebunjwe nguhulumende yenzelwe ukuba kube lula ukuthi abaloba izindaba besebenze ngemfanelo. Uthi ukwesulwa komthetho we-Access to Information and Protection of Privacy Act ngokunye okuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele ukuguqula indlela okuthathwa ngayo izindaba eZimbabwe. Wethule lokhu ngesikhathi inhlanganiso ye-Committee to Protect Journalists isithi kumele eleZimbabwe lekele ukuthwalisa nzima intatheli zindaba ezigoqela uHope Tshizuzu okuthiwa waloba amanga nguMoses Chunga labanye bakhe abaqembu leDynamos Football Club. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lomnumzana Njabulo Ncube ukhokela inhlanganiso yabahleli bezindaba eZimbabwe Editors Forum.
Sixoxisane ngemithetho esiyifunayo ukuthi intatheli zindaba zibe lakho ukusebenza kuhle zingathukamezi ngamapholisi. Yizo zinto esixoxisane ngazo. Sinezathatha ithuba lokuthi simxwayise ukuthi khona khangele privacy le-cabinet ukuthi ihlalo entatheli zindaba eZimbabwe ikhangelele. Sixoxisane ukuthi khona sifuna ukuthi besincedise njengentatheli zindaba ukuthi siye ngalokho abathi ngesilungu i-National Employment Council for the Media. Iqembu elingasincedisa ukuthi siye lakho ukuthi sikhulumisane ukuthi intatheli zindaba kumele zithole umholo ongakanani.
Singathi nxa sikhangela Baba Ncube siyabona ukuthi kukhona okunye elingabe likhulume ngakho, ikakhulu lokho ukuthi intatheli zindaba ziyabotshwa. Azange likhulume ngakho khonokho?
Sikhulume ngakho kakhulu. Ikakhulu sikhangelele ukuthi esiya ekhethweni ukuthethe wakubhala phansi watshela ukuthi khona yena lapha sezi khona uzakhulumisana nabanye amaministri namapholisa nabanye abemthetho ukuthi intatheli zindaba azekele zenze umsebenzi wazo. Ukuqomotele lokuthi washo ukuthi khona kukhabhinethi le ebuyayo uzawufaka akulobe ekufake phambi kaprejo.
Lizakwazi njani ukuthi ukwenzile khonokho? Like lakhuluma khonokho ukuthi lizakwenza lokhu ngesilungu okuthiwa yi-follow up.
Ye, silakho ukuthi sikhulumisane laye ngihlangana laye ngaleli viki ezayo ngomvulo ekadomo bambizile lake ngitrayina intatheli zindaba ukuthi khona bebe lamalungelo nokwazi ukukhangela ama-elections labuya. So ngiza kufaka kuye mhlanga ngomvulo umtshayele imponayo ngizamtshela ukuthi kuthini. Uqakathekile lo mhlangano ngizaba lawo laye ngabe bambize khona ngoba ubuya ngemuva kokuthi intatheli zindaba eyinye ichayiwe amapholisa kuthaa.
Ye, so nxa sikhangela sibili kula lo mthetho lo we-data protection lo ngazani intatheli zindaba eziningi ziyabotshwa, soke lakho konoko kufikile engqondweni yenu ukuthi likhulume ngakho lijule sibili ukuthi kungani kuyahlupha
sikhuluma ngakho sibili konke konoko yakudiba umtholo wasithembisa ukuthi khona khona sizakhuluma intanga labo abanye asebenze labo khumbula phela ukuthi khona khona osayibha ekuthilaba abanye kule ministry ezinye ezita-ITT ezinye ezingasizo ministry of information so kutho ukuthi khona uthi kulamanye amaqembu la wakhanela eminye imithetho okumele bekhulumisayo ukwezele umthetho ezindlala zisebenzele kuhle
ye siyabona njalo-ke ukuthi una lo mthetho esikhuluma ngawo i-data protection yiyo lo phela wangena esikhexeni se-aiba libona ngani kulo mehluko yini phakathi kwemthetho le
akula mehluko siwuthilo ukuthilo lokho sihlanganela ukuthi abakhangele ukuthi khona umthetho lo abawubisayo bangabisa nge-tax draw okuthi khona khona i-aiba le esayilelayo ukuthi iphume bayabisa eminye imithetho enjengayena le yokuhlukumeza intatelezindawo
Umnumzana Njabulo Ncube ukhokhela inhlanganiso yabahleli bezindaba eZimbabwe Editors Forum. Sixoxela abenhlanganiso elwela ilungelo lababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union bathi Ilungelo lezisebenzi elihloniphekileyo kufanele likhuthazwe njalo lijabulelwe umuntu wonke. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Inkuthazo yabe-R2zile iza ngesikhathi eleZimbabwe limanyana namanye amazwe omhlaba lamhla ukunanza usuku oqakathekisa izisebenzi ukuba zihlonitshwe emsebenzini olwe-International Day of Decent Work. Isikhulumeli se-R2s umnumzana Themba kuye moyo ulandisa kabanzi ngalolu daba lwemisebenzi ehloniphekileyo
uhulumende nxa lamhla kuthiwa lilanga le-decent work eZimbabwe kutho ukuthi sisaselomango omude omude kakhulu ukuthi size siyehlangana lo msebenzi ongabizwa kuthiwe i-decent work nxa sikhangela iholo sikhangela ama-living conditions sikhangela ama-working conditions akhona eZimbabwe kunzima ngani lilizwe lisempini thina sile 42 years sathola uzibuse umholo abawuholayo uzwisa usize
umnumzana Victor Dube waseHarare ukhala ngokungasahlonipheki kwemisebenzi eyenziwa ngabantu elizweni
ngoba iholo labantu selilutshwana kakhulu okukhona kathesi ukuthi sibone sihlale phansi sponsorani labo abakhweza izinto labo lihlale phansi labantu abathengayo ukuthi bingahlangana ngapi
ingcwethi kwezombusazwe njalo ephatheke kumisebenzi yokucubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo upha umbono wakhe phezu kwalolu daba
kodwa kumele sinanzelele ukuthi iregime esidila layo injani njalo iphila ngani sesilama research amaningi esayenza sikhuluma ukuthi ama-institutions la wonke ziyakhepjani lama research amaningi sikhuluma ukuthi ama-institutions wonke lawo they work to preserve power
izisebenzi eZimbabwe zihlezi zikhala ngeholo eliphansi eselingasela sithunzi njalo lingahambelani le ntengo yempahla edingakalayo empilweni yomuntu yansuku zonke zisithi ngabe kuyabuyelwa kuholo ezazilithola ngomfumfu womnyaka 2018 lapho zaziholiswa ngemali yakwelemelika kodwa uhulumende labamankampani asebenza ezimele besithi abakwanelisi lokho ngesimo somnotho esiselizweni abasungula lolu suku ngomnyaka ka-2008 abenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi umhlaba wonke abe-International Trade Union Confederation, ITUC, bathi lonyaka lolu suku lunanzwa kulokuphazamiseka kwesimo sezisebenzi okubangelwe yikuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kanye lempi ekhona phakathi kwele-Russia lele-Ukraine kwabangela ukusilela kokudla kwamanye amazwe kwenza labamankampani basebenzise leli thuba ukuthola inzuzo ethe xaxa kungahloliwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ubulelani loBhengula owakhethwa ngumdeni wakokhumalo uba yinkosi yesizwe sikamthwakazi usenike abantu asebekhulile abahlala entembeni Old People's Home impahla etshiyeneyo. Umnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikalo Bhengula uthi kukhathekile ukuba kukhathalelwe abantu asebekhulile.
Inkosi iyacelwa iyake iyafika ivakatshele entembeni, bakhala abantu abadala ukuthi ye bayasilela ingubo, bayasoda ukudla. Manje inkosi ibihambiseke kudlula khona phana umgubo, yathi iyahamba yabavakatshela yabapha ingubo, bamnikeza ilisi futhi yezinto abazifunayo. Kuyaxoxwa nje zizakhona ziyathunyelwa.
Singathi khonoko ke abakucela okunye kuyini?
Ngimpuphu, ngamasepho okugeza, ukudla nje lento yokuhlanzeka, izinto zenhlanzeko. Ingubo lazo kazenelanga kwenela iwing eyodwa, abanye basilela. Ngisakhankasa-ke inkosi ukuthi ziqoqe lezo zinto.
Kuqakatheke kanganani ukuthi kwenziwe lokho?
Abantu abadala emsakazi bangabantu abethu. Abantu abadala baphenduka babe ngabantu abethu. Thina vele isiko lethu, akekho umuntu akalahlwa umuntu. Akalahlwa umuntu, umzali siyamnakekela aze angene egodini ukuze sithole izibusiso. Yikho abadala akakufanelanga babe lo muntandane. Kumele banakekelwe, babaluleke kakhulu kithi.
Kuyini okunye obonazani kumele kwenziwe ukwenza ukuthi kuncedwe abantu abadala? Siyabona into abaningi babo balahlekelwa ngamapentsheni ukuze kudilike idola leZimbabwe, bangancedwa njani?
Mthonisasenza kukhipha imfihlo esakeke. Kodwa enye inkosi ibilehlupha inkosi mphakathi yikuthi abantwana nxa wawubala ama-statistics eZimbabwe sawakabakhuli abantwana kahle ngenxa yokuthi abadli kahle. Inkosi ibhizi-ke idinga inhlanyelo, specifically amabele kumbe inyawuthi. Njengoba nakule climate change nje isimo somkhathi sidikadika, abantu sebelima umumbu umnyaka yonke ababhuni, sezokusenza ukuthi abantu balambe bangadlo okulomsoco. Yilokho-ke idinga inkosi lezinto ezi-drought resistant, amabele lenyawuthi inhlanyelo yakhona ukuze abantu emakhaya bayelima, futhi lobo umumbu ungenzanga lutho kodwa babe lapho kokuhle.
Ye, siyakhumbula ukuthi kudala kwakule nhlanyelo kuthiwa ngulobhengula, kambe ngakudinga konke lokho?
Izinto ziyanyamalala, mntwana, ziyanyamalala izinto ngoba abantu sesahlalela khatshana. Into nje engiyaziyo elobhengula kangiyaziyo msakazi, kumele ngikhulume iqiniso. Kodwa mina ngazoba kuthiwa yini kanti umumbu lo wesinto ongasowe, kodwa ukhona umuntu othilela ubhane esizesalayela ukuthi akasidingele leyo nhlanyelo. Kukhona futhi ubaba omunye othiwa ngumoyo enyama endlovu laphaya, siyayidinga inhlanyelo yesintu ukuze siyigcine ngoba mhlawumbe yona ingabekezelela lesi simo somkhaya.
Umnumzana Bulelani Khumalo yisikhulumeli sikabulelani Lobhengula owakhethwa ngumdeni wakoKhumalo ukuba yinkosi yesizwe sikamthwakazi. Umeya wedolobho leVictoria Falls uKansela Somvelo Dlamini ubotshwe izolo iKhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission imethesa icala lokungethembeki. Igoda lakhe umnumzana Give Mo Mveringi utshele iStudio 7 ukuba umnumzana Dlamini ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba namuhla. Eminye imbiko ithi izakhi inxuswe kuleli dolobho ngumabhalani wekhansili yeVictoria Falls umnumzana Ronnie Dube, njalo ababili laba bayalwisana. Umnumzana Witness Dube isikhulumeli se-MDCT utshele usithandekele Mhlanga weStudio 7 ukuthi ibandla lakhe lisadingisisa ngodaba lolu.
Ikuzwileyo lathi kuphuma kwabanye abakukhansile naleyeVictoria Falls abangamalungisi ukuthi hhayi, ngiqiniso ubaba uSomvelo ubotshiwe ngo-4 PM ntambama, kodwa asikabi lolwazi olugcweleyo ukuthi wethweswa macala bani, uvela ngaphi, kumbe awusuke kwathini. Kodwa silazo indlela zokuthi ngokuya kwesikhathi sibe sesilalo ulwazi olugcweleyo ngoba silamagqwetha ebandleni, kanti njalo silengata osecretary for local government, secretary general, njingathi ezimeleyo ezokuthi zabakwazi ngokugcweleyo ukuthi kuyini okungabe kuyiludaba olwenze ukuthi mhlawumbe aboshe kumbe khonokho okuyabe kumomva kokuboshwa kwakhe.
Siyananzelela ukuthi asikho kwakuqala ukuthi kube lo daba lolo.
Okuqakathekileyo esingakukhuluma ngalolo daba ngokokuthi okwaziwa ngumuntu wonke ukuthi umthetho ulesandla sawo, ule ndlela esebenza ngawo. Umthetho awusivumeli ukuthi sithi umuntu lecala yena engakafakwa ngaphambili kwenkantolo wathoniswa kwabonakala ubufakazi balokhu akwetheswayo. Thina ekwazini lokumthetha kwethu kwabumeya uSalini umuntu obesimthembile ukuthi uqotho uza kwenza umsebenzi wakhe. Nxa kuleli solo thile ezikhona lathi njengebandla futhi siyama eceleni ukuthi sivumele abomthetho ukuthi bayenze umsebenzi wabo bengaphanjaniswanga libandla. Asilawo nje loyana umthetho wokuvikela ukuthi amapolisa kumbe izakhi yonalezi kumbe inkantolo yehluleke ukwenza umsebenzi wayo ngenxa yamandla ezipolitiki lokho esiyalikho ukubona kubozanupf namanye amabandla. So okwakhathesi njengabantu abangelalwazi olugcweleyo asilakho nje esikwethetha usodolobho wethu asinakho njalo esingathi kumbe kungabe kutheni ngokuthi kuke wayetheswa into ezinjalo ngoba kumele sikunanzelele njalo singako kupolitiki kwesinye isikhathi kuyakwanisa ukuthi kube kusenzakala ukuthi kuyenzekale khonokhu bathi nje kulwiswa abantu befuna khona khonokhu ukuthi umuntu angcoliswe.
Lo ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDCT obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Kusenjalo umnumzana Douglas Monzora, kubikwa ukuba usengene emhlanganweni wePollard. Umhlangano walamhlanje wenzelwe eState House lapho kade kulo umongameli Emmerson Mnangagwa.
Ukhulumende we-Iran usecutshele abantu belizwe lakhe abangafika izigidi eziyisithiyagalombili 80 million indlela zokufinyelela inkundla zokuxhumana ebulenjini ngendlela yokwenqabela bona kanye lomhlaba ukuthi bebukele abantu abavinjelwa ngodlakela ukuthi bebhikishe ngokuthula kulandela ukubhubha kukankosazana Masa Amin esezandleni zamapholisa kulelo lizwe. UMasa Amin ubulewe nje mahlayana njalo okwamanje uhulumende usenyathezela ukutshengisela ngokuthula kwabantu bona abalelungelo lokuthukuthela ngalesi isehlakalo. Ukutsho umabhalane kahulumende umnumzana Anthony Blinken oqhubeke wathi kusobala ukuthi uhulumende we-Iran uyesaba abantu bakhe. UNkosazana Amin wabotshwa ngamapholisa e-Iran abonwa ngokuziphatha kuhle kwabantu awe-morality police ngoba engagqokanga ngemfanelo izembatho zabokholo lwesi-Muslim ezigqokwa ngabesifazana eze-hijab. Walimala kakhulu esezandleni zamapholisa wasebhubha esibhedlela ngemva kokwehluleka okuphaphama ekukhoma. Abantu abangamachumi ayisikhombisa lasithupha sebabulawa njalo abedlula inkulungwane lamakhulu amabili babotshwa e-Iran kutsho intatheli zindaba. Abatshengiselayo bakhalaza ukuthi abantu bengaphoqwa ukugqoka i-hijab njalo kungephulwa amanye amalungelo abesifazana. Ukutshengisela lokhu sokusabalale kwaze kwafika esigabeni ezingamachumi ayisithiyagalombili e-Iran. Lanxa uhulumende we-Iran edubula emaxukwini abantu abatshengiselayo njalo ebavimbela ukuthi baye enkundleni zokuxhumana ebulenjini, elemelika lithatha amanyathelo okuthi lincedise abantu be-Iran ukuthi benelise ukungena enkundleni lezi besebenzisa ubulembu ngaphandle kwembadalo. Kungakho ugatsha lukahulumende wemelika olubona ngezemali solungezelele uncedo ngokunikeza amalayisensi kumankampani abona ngezobulenjini ukwenzela ukuthi ephathise abantu ngenhlelo ezithile ezokungena enkundleni lezi. Amanyathelo la azaphathisa abantu be-Iran ukuthi belwisane le mizamo kahulumende wabo eyokuthi bengafinyeleli ulwazi njalo bekhulume abakufunayo. Ngamalayisensi la wona asengezelelwe inhlelo sokusezandleni zamankampani abona ngezobulenjini ukuthi ethulele abantu lezi nhlelo ngokusemthethweni. Uhulumende weMelika uzaqhubeka inanzelela amathuba okusekela abantu be-Iran ukuthi benelise ukuxoxisana bekhululekile njalo bengesabi ukujeziswa nguhulumente.
Belalele udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika. Wezemidlalo, uNomsa Boys Moyo wayengukaputani weqembu leMighty Warriors kuphutheza ukuba kuhlalwe kubunjwe amaqembu awumdlalo wenguqu amela isizwe loba nje ilizwe leZimbabwe lamiswa ukudlala lamanye amazwe. Itatele zindaba yetu. Studio 7, uJoseph Ndandi, usipalo lutaba.
Woka mwenguchi uza kubanzima, uwa mpapes fazane, amela ilizwe le Zimbabwe, ngundisa nilamanyi amazwe mshaeza vunyelo, upateka kumunduswa na yeko kwa ngapansi kukonjisa wenshanganisu ya Federation of International Football Association ni FIFA.
Talent abanalo, itchele talent abantula ngoba, tuwa yifaya nguti vinezi treti mbaja, but for me to anoyin kaza, inaveli, aye kukunia, umba izinia, so in terms of good developing for that in Zimbabwe in football, you mama, Sisarela Kundo. Moza Kayo says, a police killer in Ban. This is Chola Mamma Tim,
Ukubekele phambili kwamoya wathi inkokheli zomdlalo wenguqa kumelanga zigoqe izandla zilindele ukuba zizaqala ukulungiselela ukuncintisa lamanye amazwe lapho ilizwe elizavunyelwa khona ukudlala lamanye amazwe.
Uma ngasivumeli abakhulu bona bezifo ukuthi siyenze ama-select teams from past, sit under 17, under 20, the senior team. Sibe sikhemba maybe twice a month or once in a month. Oh, siyenze ama regional select ukuthi kokulawayo wele select yamanda 17 under 20 under 23 the senior team. Siwe trainer week in week out. Then siwe discuss ukuthi siyahlangana. Under 17 maybe edlala under 17 imasuyengo kumbe edlala under 17 yara. Yenze ukuthi sale thina sile squad esiqinile. Kwenze ukuthi nxa sokuthiwa sesibhanyethu si uplifting sesile base yokuqalisela.
Umqeqeshi okwasebenza lamaqembu amankazana amela ilizwe uAnele Nyathila yovumelana lomoyo ukuba lindwa ukuze ilizwe lize livunyelwe ukudlala njalo ukuze kubunjwe amaqembu amela ilizwe.
Kudingakala kathesi ukuthi sibe lama standing squads even lama provincial games ukuze sinelise ukuthi sithi thina identify lapho sinowathi thina ngama future national team players sibe kwazi ukuthi endaweni ethile sile player elinje. So I think itask enkulu ukuthi ngalesi sikhathi singadlala ama games sibe sizama lathi ukuthi sihlale sikhona emdlalweni.
Ilizwe leZimbabwe limiswe ukudlala lamanye amazwe inhlanganiso ye-Federation of International Football Association ngemva kokuba inhlanganiso ye-Sports and Recreation Commission imise umsebenzi inkokheli yenhlanganiso ye-Zimbabwe Football Association ekhokhelwa nguFelton Kamambo. Ngenxa yalokhu amaqembu aseZimbabwe agoqela lalawo amela ilizwe avunyelwa ukuphatheka kwimidlalo eqoqwe ngaphansi kokuqondiswa kwe-FIFA osekudale ukuba livalelwe phandle kumncintiswano ye-Africa Cup of Nations kanye le-COSAFA. Ngenyanga kampandula bekulo mncintiswano we-COSAFA wamaqembu abesifazane njalo elemaithi warriors belibukele lingekhaya, ikanti ngomfumfu kuza kuba lo mncintiswano we-COSAFA wamajaha leminyaka engaphansi kwamajumi amabili wona ozaqhutshelwa eSwatini njalo lakho iqembu leyangu-warriors ngalisoze libe khona. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo inguJoseph Njanji.
Ulato kunamhla sikhangela ezombusazwe kwele Zimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo.
Kichi Woza Friday my darling. Woza Friday
kuliviki silontombazana wakobulawe uJunior Ndlovu wazakala ngegama lakhe lokuzokucula elithi Juice Majusana. Yena ke ucula umdumo wedisco. Asuze nixoxa lo msakazi olodumo uEza Jesus Banda.
Ukule ethanda ezomculo njalo wayecula kakhulu ekwaya esikolo. Yeke la sizwe imbali yakhe.
Mina ngikhulele eLobhengula, eMlobhengula. Thina emulini yethu sibathathu. Yimi okuqala. Amankazana sibabili, umfana oyi-1. I-primary education yami ngiyenzele Chete Primary School and then secondary. Ngafunda eNjube High School. Mina ngisebenza lo Alex Mhlanga abamiza bethu ngabanzi. Ngiphinde ngisebenze lo Johannes Mhlofu abamiza bethu ngubabe.
Oh,
Ute esekhulile sefuna ukuzinezela umculo wakhe wazitshintsha igama wazipha asebenza ngalo wezomculo.
Igama lami lokucula ngingujuice umajusana istage name yami. Mina angizibizanga wonke amabizo lawa ngiphiwe. In fact ujuice ngamphiwa eGoli lokunye nje okwakwenzakala nje kuyiphathi nje abantu baphonga ukuthi juice because nganginathi juice but wahambelana lebizo lami njengoba nje iqalisa ngojuju. Majusana ibizo leli ngaliphiwa ngumadlela angazi wangipha kanjani.
Majusana uthi wangena kulomculo weDisco ngoba iqunda kunjwa ngabanye
abantu engabathandayo kakhulu ngikhula ngudentshanda Dalom Kids le Patricia Majalisa yibo abantu abanginspireyo kakhulu kakhulu music. Manje vele ikho ngithanda kakhulu iSplash lami ngathi hayi ngcono ngihlabele lami into enjani engithanda ngiyi-understandayo. Ikho namhlanje ngihlabela i-Disco Splash.
Jusi uyatholakala njalo selamadlalade awacindezelayo.
Mina ngilama album amabili. Elokuqala i-album lithi bayakhuluma, elesibili sijayivisa abantu. Umculo wami utholakala ku Instagram, ku Facebook la ku YouTube ngibizwe elithi Juice Majusana Music la ku phone yami 071-754-6915.
Junior, uyakhula kwezomculo njalo uyaphambili esinika umculo ohlakazayo we-disco uJuice Majusana ebusilaye uhlelo woza Friday mpelasonto enhle kini lonke igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Siyabonga kakhulu Juice Majusana lapho ixoxa lo Ezra Jesus Banda. Silehlukane isihlobo othi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela namhlanje. Uhulumende uthi kunengi asekuguqule eZimbabwe ukwenzela ukuba intatheli izindaba zisebenze ngemfanelo. Kuwoza Friday namhlanje besile ntombazana yakobulawa uJunior Ndlovu waziwa ngokuthi nguJuice Majusana. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalisa emoyeni ngenjabulo. Umthembu Sithemba uGibbs Dube City lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.